Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu chikumi 10, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa orambidza vanhu kurangarira gweta rakashaya nemusi wesvondo Dr. Alex Magaisa muHarare. World Bank yovandudza muonero wayo pakukwira kwainofunga kuti upfumi hweZimbabwe huchaita gore rino. Komiti yakaumbwa nedare House of Representatives muAmerica kuongorora kurwiswa kwedare iri nevairamba zvainge zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika yoroverera vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mhosva yekuva nechekuita nemhirizhonga iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuHarare nezuro akanyima sangano reHeal Zimbabwe Trust mvumo yekuungana kwevanhu muHarare Gardens nemugovera Masikati vachirangarira gweta raive nemukurumbira Dr. Alex Magaisa avakashaya mukupera kwesvondo kuBritain. Mukuru wemapurisa mudunhu reHarare Central, Chief Superintendent G. Moyo, vakazivisa kuburikidza netsamba kusangano reHeal Zimbabwe Trust kuti vakange vasiri kupa mvumo yekuungana sezvakange zvakumbirwa nesangano iri, vachipa chikonzero chekuti mapurisa akange aona sangano iri risina kuzadzikisa chikamu 71 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Chapter 1123. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Hatina kukwanisa kubata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia kuti tinzwewo kana paine matano avachatora. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe neZuro Manheru zvakaungana muHarare pagungano rekurangarira mabasa akabatwa navamagaisa rakanga rakarongwa nesangano revakasiya vaumba reConstitutional Law Center, apo vatauri vane chitsama vakapa mashoko akasiyana-siyana aipembedza mabasa avamagaisa. Vakaungana vanosanganisira mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa pamwe nevaive gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi. Jonga Kandeviri weStudio 7 abata vauraya izembe vanova mutungamiri webato reDemocratic Alliance vakanga varipowo pagungano iri, akatanga nekuvabvunza pfungwa dzavo padanho remapurisa rekurambidza vanhu kuungana nemugovera.
Chinhu chinokatyamadza nokunyadzisa vakandemberi kuti muZimbabwe mava kuda mvumo inobva kuZimbabwe Republic Police ZRP yokuti vafirwa vacheme mushakabvu wavo. Nyaya yokuti vangati sezvandaona zvavakanyora apa kuti haina kupembedzwa musangano wacho, igungano rokuchema. Harisi gungano rokuita umhirizhonga kana kuita zvimwe zvisiri izvo zvokufunga kwavo. Chinhu chinotsverudza inotiva mhirizhonga yaitiwa neZimbabwe Republic Police kushungurudza hama dzavamagaisa neshamwari dzavamagaisa muZimbabwe nepasi rose. Chinhu chinonyadzisa zvikuru kuti zvinhu zvingaitwa negwara rakadai, kushayiwa nyadzi, kushayiwa rukudzo rwomushakabvu akashandira nyika inoi zviri pachena pajekerere.
Saka mungangoonawo here paine matanho angangotorwa nevari kuronga gungano iri pane mhinduro yabva kumapurisa iyi?
Ndinoona vachisumuka kutora matanho okuti ZRP isambotobvumidzwa kana kuvapo, nokuti chinangwa chevanhu vanenge vachiuya kuchema nokutaura zvakanaka zvakaitwa navamagaisa semugaro womuZimbabwe wembiri adarisa pasi rose kunenge kusiri kuita zvemirizvo kunani kana kuti kunani saka tinoda kuti dai zvetarapi iyi yaudziwa zvachose kuti handiyo tsika yorudzi rwavanhu vomuZimbabwe yokushaya nyadzi nechimiro chokuti vanoda kupindira pavanhu vanenge vachichema hama yavo kuti watisiya handifungo kuti vachabudirira nokuti atokokwa kumusangano wacho saka tichange tichiinda kumusangano iwoyo
tiri kuonawo Dr. Zembe kuti kune gungano richangobva kuitwa riri pamusoro pekurangarira mabasa aibatwa naDr. Alex Magaisa mungatiudzawo pamusoro pegungano iri imi semumwe wevanhu vapindawo mugungano iri
chinhu chikuru kuru chasumudzwa nechiitiko chendangariro yaDr. Alex Magaisa ndeyekuyemura kukosha kwedzidzo nezivo uye kutaridza kukosha kwoumhizha kuti kana munhu adanwa kudzidza mhando yezivo zvii zvinofanirwa kuitwa nomunhu iyeye zvabuda pachena kuti vamagaisa munhu wakashandira vanhu zvisinei nenharaunda yavanogara pabuda chose chose nyaya yokuti ziva kwawakabva nokuti vainyora zvinhu vachiisa mundimi inonzikwa nyore nyore asi vasingakanganwi kwawakabva kunjanja uko nokuti mukunyora mavo vanga vachisvika kumunhu wose zvinhu zvoumhizha hwavo saka ipapa apa pachiitiko chasadingindira rokuti dai tose tikacherechedza kuti kana tichinge tawana chipo chezivo zivo iyoyo ishandire vanhu ndo chinhu chikuru sachabuda pavanhu pamashoko vanosvika kuvasere dzandingati shangwiti dzavanhu dzaadzichikuma ipapa apa zvinova zvinhu zvinoyevedza chose kuti dei Zimbabwe ikaramba ichicherechedza kukosha kwezivo uye ikaramba yazve ichigara mumabasa anenge aitwa nenyanzvi ndo saka iyezvi tichitaura vamagaisa vakapuwa ruremekedzo rwegamba ravanhu
avo vanga vari mutungamiri webato redemocratic party vaurai Zembe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 Bhanga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank rinoti riri kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe huchakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kana kuti 3.7% kubva muzana. World Bank yaimbenge yati upfumi huchakwira nezvikamu zvinomwe nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 4.3%. Asi bhanga iri rinoti nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu pasi rose kwakonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia, zvinhu pasi rose hazvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Izvapa kuti mitengo yezvinhu zvekudya nemafuta ekufambisa dzimotokari zvikwire zvakanyanya. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutori Ncube vachiri havo kuti upfumi hweZimbabwe huchakwira nezvikamu zvishanu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 5.5%. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Israel Murefu.
Tinoona kunge vari kutaura chokwadi kuti upfumi hwenyika kukura kwahwo huchadzikira, asi ndiri kutoona kunge vari even more optimistic nekuti zvimwe zvinhu zvazoitika muekonomi yedu. Vanhu vane mari dzavo vaakubvumidzwa kuti vaunze macommodities kana magoods munyika, zvoreva kuti magoods aya akatanga kuuya muno munyika vari kugadzirawo vemunomu vaane competition, saka havazokwanisi kutengesa zvavanga vachifanira kutengesa, vanenge vakutengesa zvishoma. Saka tiri kufunga kuti hongu upfumi kukura kweupfumi gore rino kunogona kuti dzikei kubva pamafokasi akapiwa nemainstitution akasiyana siyana.
Ko, zviri kutaurwa nehurumende muri kuzviona sei zvekuti upfumi hunokwira ne 5.5%?
Fokasi yegovernment tinofunga kuti inogona kudzika nekuti kune zvakawanda zviri kuafekta upfumi. Zvimwe zvacho ndizvozvo zvekuti zviri kuitika pamaprizes efuel ari kuramba achikwira, zvinoita kuti kuita business kudhure, saka vanhu havazokwanisi kuita business ravanga vachifanira kuita. Totarisawo zvimwe zvinhu zvinoimportwa kubva kunze.
Mungapa muenzaniso here?
Tiri kuona kuti inflation yekunze iri kukwira nenyaya yezviri kuitika kuna naUkraine Russia, ziri kuaffecta malogistics. Saka mitengo yezvinhu ziri kuimportwa imwe yacho inogona kukwira zvichiaffecta kushanda kunoita mabhizinesi nekuti anenge akudhurirwa. Saka tiri kuona kunge kukura kweupfumi kuchatidzikei. Zvimwe futi zvingaaffectei izvozvo ndezvekuti matransaction mamwe anga asingatadzi tax kunyanya eforeign currency. Haakuchajwa tax.
Zvine matambudziko izvozvo?
Vamwe vakawanda ndizvo vanenge vakudiscouragedwa kubhenga. Saka mari inenge ichipanhwa kubhenga kuti izokweretesawo vanoda kukwereta inenge isaende kumabhengi. Vanoda kukwereta vanogona kunge vachida kukwereta kuti vasimudzire mabhizinesi avo upfumi husimuke. Saka vamwe vatadza kukwereta upfumi hwenyika hunogona kuti dzikirei kukura kwavo. Saka ndiri kufunga kuti prediction yeWorld Bank iri correct. Asi ndinotofunga kuti vamwe inogona kuti igrobe yacho inogona kutodzika pane iri kutaurwa neWorld Bank.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Israel Murefu vachitaura vari parunare muHarare. Komiti yedare reparamende iri kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wa6 ndira padare reparamende remuAmerica reCapitol Hill muWashington DC iri kupomera mhosva vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuda kupidigura hurumende sezvo vainge vasingadi kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemuna 2020 dzavainge vakundwa navaJoe Biden. Komiti iyi yatanga nhasi kupa zvairi kuwana muongororo yezvakaitika. Iri kushandisawo mavhidhiyo nemashoko evamwe vemhuri yavaTrump nezvipangamazano zvavo vachipikisa mashoko avo ekuti sarudzo dzainge dzabirirwa. Mamwe masangano anopfurikidza mwere anoti reOath Keepers nereProud Boys aburitswawo pamavhidhiyo achironga mhirizhonga uye vanhu vairatidzira vaitiwo vainge vatumwa navaTrump. Asi vaTrump vari kuramba zviri kutaurwa nekomiti iyi vachiti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muno muAmerica vaBrian Musekiwa.
Zvino zvozvo zvakakosha because zvinoita kuti nyika huru yakaita kunge America irambe iri a democratic country as what they always want to be. Because as you can see pane zvakaitika muna January 6th pane vanhu vaida kudemonstrate vai to take away the will of the people because ndo vamwe vanhu vanga vachibelieve kuti zveshuwa Trump akaloser. We want to defend the free and fair election. But it's very important to think of set up the status quo. A gara iripo ekuti hawina hawina aruza aruza. Then life goes on.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munoona here vachikwanisa kuti vangati vaTrump vaindeswe kumatare vachinzi vaida kupidigura hurumende?
Ndikuona zvichidaro because Trump munhu akanga anga ane what I would want to call my enemies at Rwanda. And from the testimonies that it looks like my close friends are getting angry within his cabinet. Sanganisira mwana wake vakusupporta vakuita turn away from him. Sakandikona panozopera this hearing ndikuona Trump achasara ngo one apa mene pasina munhu achamusupport.
Asiwo iyo America inogara ichiudza kadzimwe nyika kuti utongo wejekerero unofamba wakadai zvichidai ichikurudzira kuti paitwe sarudzo dzakachena nezvimwe. Zvakaitika zvinozoisiya yapapi pachimiro chayo tichitarisa zvinenge zvichifungwawo nedzimwe nyika?
I think right now America nezvakaitika izvi maonere vamwe dzimwe nyika reputation yacho haina kumbomira mushe. But vakatwasa kuzotonga Trump nezvakaitika izvi muna January 6th, I think zvinodzosera futi America kuti ive credible zvainga iri before, yove respected. Saka nyaya inofanira kuongororwa votonga voona kuti ndiana ane mhosva. Kana ari Trump ane mhosva votsvadzwa nemutemo. But hearing dzozvikurudzira kuti pave neoutcome pakasojekeswa kuti ndiana akatuma vanhu kuti vademonstrate.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muno muAmerica vaBrian Musekiwa vachitaura vari parunare kuMaryland kwakare. Iko Ndiko zvinotombotarisa zviri mumapepa nawo. Mubepa nawo reHerald mune nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuyambira vashandi vehurumende vanoda kutanga vapiwa mari yechioko mhomwe vasati vaita basa kuti vacharangwa zvakaomarara. Vamunangagwa vakataura mashoko aya vari kwamurehwa nezuro uko vaivhura zviri pamutemo mahofisi ekwamudzviti uko kunenge kuchitorwa zvitupa magwaro ekuzvarwa neekufambisa. Mubepa nawo reChronicle mune nyaya yekuti kanzuro yeBulawayo iri kushanda nekambani yeWilliam Engineering kugadzira magwenya anoshandisa zuva pedyo nedhamu reNcema kuEsgodini nekuWestgate. Bepa nawo repadande mutande reInternet reZimLive rine nyaya yekuti ongororo yakaitwa nekomiti inoona nezvekufambiswa kwemari yehurumende yePublic Accounts Committee inoti mari inosvika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 89 million Zimbabwe dollars yakapiwa bazi rezvevashandi neugara zvakanaka kwevanhu kuburikidza nebazi resocial welfare kuti ibatsire varombo munguva yeCovid-19 haina kusvika kuvanhu ava zvichireva kuti inogona kunge yakabiwa. Topedzira nebepa nhau repaInternet renewzimbabwe.com rine nyaya yekutsakatika kwemumwe mwana wechikoro Livingstone Tsunwa ane makore gumi nemapfumbamwe anonzi akarohwa zvakaipisisa nemapurisa achipomerwa mhosva yekuba muchitoro chepaSt Matthias Tsonzo High School. Mapurisa anoti anogona kunge akatiza sezvo aipomerwa mhosva asi vabereki vake havasi kuwirirana netsananguro iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga kuburikidza nemashoko amunotitumira.
Mukase, mamukase, vashamarari veStudio 7, vana Tanonoka Wande, vana Blessing Zulu. Ndinoti chihurumende chingachionei kuita, isu maticha tatambura. Ndinofunga kuti uchipuwa mari inokwana zvimba 20 pamwedzi. Zvoreva kuti handitofaniri kudya chingwa everyday, ndikatodya chingwa everyday. Mwana wechikoro haabhadhari school fees, hapachatengwi muriwo munyu, zvese toita sei. Hai, ngavationi, tatambura. Mari vanotipa kwamutero wembwa, please. Ndimudzura.
Mangwanani, vashamariri veStudio 7. Zita rangu ndinonzi Jesse Charuma. Ini ndiri kuda kungotaurira hurumende kuti yatibvumidza kuti tivhotere kuno kwatiri sezvo tiri kuno kuSouth Africa. Tokudawo kuvhota ende tinotenda nazvo izvozvo. Asi veregistri ngavachiuya kuno vatitorese zvitupa, vatorese vanhu mapasipoti, munhu wese ari kuno neshuwo yekuda kuvhota. Saka ngazvingoitwa kuno kutivhotewo 2023. Tiri macitizens, tiri vana veZimbabwe, tine kodzero yekuvhota. Saka ngavatitorese zvitupa izvozvo kuno sezvavaingoita kuZimbabwe vachitenderera vachienda nyika dzemanzvimbo dzese. Ngavauye kunoko vachitendererawo vakaenda kuno kugaunteni, voenda kuDurban, voenda kuCape Town, voenda kuPort Elizabeth, kwese kwakapararira vanhu veZimbabwe. Toda kuvhota.
Hallo Studio 7, ndini Comrade Chatonga, ndiri kuno kuGokwe kuDlalambi. Ndoda kutaura maererano neaudio yandava makuseni iri maererano nevanhu vari kudiaspora kuSouth Africa uko. Vanga vachitiwo vakawandisa vari kuda kudzoka asi pekutangira ndopavasina. Ndiri kuti hero basa kuna vachamisa nevanhu vese veCCC. Ndoo vanhu venyu kavo, ndoo vanhu vedu. Vachamisa ndoo vanhu vanofanira kukuvhotirai. Vari kudiaspora avo vanoda rubatsiro. Chiunganidzai zvokuti vakwanise kuuya nguva ichiripo vagoregista vanhu ivavo. Ndoo vanhu vatori pamavhotsi anogona kuti tikunde zvine mutsindo muna 2023. Takumbirisa please vachamisa, onai nezvavanhu vari kudiaspora vanoda kudzokawo. Vabatsirwe, nesu tinobatsira. Kana mukati donete mari tinodoneta kuti vanhu ivo vauye nguva ichiripo vazoregista kuvhota. ikaichinje itanzu wane na muedu weta tambura isu kuhai.
Mamukazi washamarara Joseph tikuru rangu gogo kunoko ndinode vamunanga kwatonga mausiku taona namausiku vachamisa kumbotonga masikati hakuna kutungamirira nyika vamunanga kwavo ngavambosiyira vechidiki vatungamiri vechidiki pamwe vangambotitira zvinani bhozi vamunanga kwavakunewa hataona nhamo kusvuka mhazha nenhamo.
Makadi Studio 7 vashamariri mose tinofara nemutakunanzwa munotipa kurira nguva dzose usina dira makarerekera ndoda kutaurawo nepamusoro peiyo inonzi pensheni iyo pensheni yakadhakwa iyo zvima pensheni zvikuzvivhara zvakangofanana hapana chazviri kumbobatsira kuvanhu ivo vari pamujandigeri. Hamungati mujandigere munhu achitambira mari isingatengi chinhu yakarohwa kare neinflation dai mbovhara mabhizinesi iwayo haachabatsiri mabhizinesi iwayo aibatsira kare. Ndatenda hangu ndiri kuno kuzhombe inonzi Kanyerere Magara mazvita
mangwanani pastudio pana pastudio 7 mwese kubva kumusoro mwese nemabasa enyu muri kuita mwese tinoda kutendai nebasa guru muri kuita kushambadzira nyika yese kuti dziyo chokwadi. Inini nyaya yangu iri pazani pf apa ndio peiri pazani pf varume kana chinchikazi chaora chinonga chaora hamungati regai chisastiki yebaa kuti chinake kana kusavhinika kana nyama izi yaora inonga yaora zani pf yaora harichaidiba. Ndiri kuda kuti tipinde mutungamiriri hutsva unokwanisa kuti tungamirira kuenda pane 2030 yacho iyoyo harichaidi batarwadziwa tibvisireyo mhuka idzo harichazidiba mhuka idzodzodzo vakomana ngatiwe neuwandu hwetovhote. Inini ndinoitwa Shepadi Marichera ndiri kuno kujobheki kuno kutaneta taakuda kudzoka munyika umo nyika yedu ine uchine mukaka taakuda mukaka iwowo kuti udzoke kuwana weZimbabwe. ZANPF yaora.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vachereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Kana muchida kuti tikupeiwo zvamunofunga titevhenyuro pano panevhenyuro yedu, tumirai mazwi enyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa neZulu vakatora mashoko kudare reparamende yenyika yavo kekutanga kubva mumwe mukuru wevasori munyika iyi. Avapomera mhosva yekuviga mamiriyoni nemamiriyoni emadhora kupurazi ravo. VaRamaphosa vanoti havana mhosva yavakapara. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa aitaura mashoko akanangana nebhajeti renyika zvichiteverawo uchapupu hwakapiwa nevaive mukuru wevasori vaArthur Fraser hwekuvapomera mhosva yekuviga mari imwe yacho inosvika mamiriyoni mana inonzi yakazobiwa nemushandi wavo nevamwe vanhu vashanu. Asi vaRamaphosa neZulu vakanonoka kutura mashoko avo mudare kweava imwe chete sezvo nhengo dzebato rinopikisa reEFF dzairatidzira kuti vasiye basa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rinoti riri kushishikana zvikuru nezviri kuitwa neRussia munzvimbo dzayakapamba muUkraine zvekudziti dzave kuzvimiririra. Izvi zviri kuitwa matunhu akaita seKherson, Russia yakaita zvimwe chetezvo mudunhu reCrimea. Bepanhau reNew York Times rinoti dunhu rimwe chete pamashanu eUkraine rave pasi peRussia. Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwiswa kuri kuitwa Ukraine neRussia.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekuunganidza umbowo wemhosva dzehondo dziri kuparwa neRussia muUkraine. Muhondo nemukurwisana kunoitika pakati penyika, pane mitemo inofanirwa kutevedzerwa nenyika dzinorwisana. Zvikuru mutemo unorambidza kuparwa kwemhosva panguva yehondo nepanguva yekurwisana. Umwe mutemo unorambidza vanorwisana kuti varwise vanhuwo zvavo vasiri vechiuto, zvipatara, nzvimbo dzinogara vanhu uye nzvimbo dzine chekuita nemararamiro evanhu dzakaita sematura ezvekudya. Zvichakadaro, mhosva dzakaparwa neRussia muUkraine dzinozikanwa kubva Russia isati yabvuta dunhu reUkraine reCrimea muna 2014. Mukupera kwemwedzi wakurume, hurumende yeAmerica yakaona kuti nhengo dzemauto eRussia dzakapara mhosva dzehondo muUkraine. Hurumende yeAmerica inoti ichaenderera mberi ichitsvaka mhosva dzehondo dzakaparwa uye igogovana nemadzisawira ayo pamwe chete nemasangano akasiyana-siyana. Pakati pemwedzi wachivabvu, hurumende yeAmerica yakaparura chirongwa chinonzi Conflict Observatory chinoshandisa madande mutande emuchadenga kana kuti satellite kutora mifananidzo yezviri kuitika mukutyorwa neRussia kwemitemo yehondo mukurwisana kwayo neUkraine. Mutauriri webazi reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department vaNed Price vanoti chirongwa ichi chichatambira, chigoongorora uye chigobudisa pachena zvakaipa zvakaitwa neRussia muUkraine, kusanganisa kushungurudzwa kwevanhu, kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekupunzwa kwezvikwanisiro zvinodiwa nevanhu vemuUkraine. Ruzivo rwakaunganidzwa neConflict Observatory rucharatidza nyika yose zvisakafanira zvakaitwa nemauto eRussia kuvanhu veUkraine. Ruzivo urwu rucharatidza zvakaipa zvose zvakaitwa neRussia zvichishandiswa mumamwe matare edzimhosva anosanganisira emuAmerica nedzimwe nyika. Izvo zvicharatidza kuti Russia inonyepa panhepfenyuro dzayo. Hurumende yeAmerica inotsigira chirongwa cheEuropean Democratic Resilience Initiative chakaziviswa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden chinokosha mamiriyoni mazana matatu ane makumi maviri emadhora ekuAmerica, $320 million. Ichi ndechimwe chezvirongwa zveAmerica chakanangana nekubatsira kuti mune ramangwana Russia ichatongerwa mhosva dzayakapara nedzairi kupara. VaPrince vanoti kunyangwe zvikatora nguva refu sei, America inoda kuona kuti vakapara mhosva idzi muUkraine vanotongerwa mhosva dzavo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Ivan Zininga weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Mapurisa arambidza vanhu vanga vachida kurangarira gweta rakashaya nemusi wesvondo kuLondon, Dr. Alex Magaisa, kuungana muHarare vachiti zvinotyora mutemo wePublic Order Maintenance Act kana kuti MOPA. World Bank yovandudza muonero wayo pakukwira kwainofunga kuti upfumi hweZimbabwe huchaita gore rino. Komiti yakaombwa nedare House of Representatives muAmerica kuongorora kurwiswa kwakaitwa kwakaitwa dare reCapitol Hill muWashington DC yave kuroverera vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump mhosva yekuda kupidigura hurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka, muswere zvakanaka. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.